This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 25 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndinoti kana ukatarisa Bishop Magaya vanenge vasingaona handiti. Saka ndinoshamisika kuti munhu akadaro mungamuti akonzeresa here vanhu kuti vaite mhirizhonga.
Mapurisa nhasi asunga vatendi vemachechi vanga vachiratidzira muHarare vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSierra Leone, Dr. Victor Bokari IV, vovhura Harare Agricultural Show mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi, Dr. Ernest Bai Koroma, vakundikana kuuya. Mapato anopikisa munyika anosanganisira MDCT neZimbabwe People First anoti ari kuenderera mberi nekuratidzira mangwana achida kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wechechi yeDivine Destiny nemamwe makereke vanove Bishop Anselmo Magaya nevamwe vasungwa nhasi zvichitevera kurambidzwa kwavaita kuratidzira nemapurisa. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akatakura zvombo nhasi amukira mudhorobha reHarare maarambidza nhengo dzeZimbabwe Divine Destiny, Prayer Network of Zimbabwe, Zimbabwe Pastors Fellowship, Christian Voice neZimbabwe Christian Alliance kuratidzira kwadzanga dzichida kuita. Nhengo dzose dzemakereke aya dzanga dzichida kuratidzira dzazosara dzosvika panzvimbo yadzanga dzichifanira kusangana. Patozara mapurisa anorwisa mvonga mupopoto ayo anga achidzinga munhu wese anga achisvika panzvimbo iyi. Vamagaya nevamwe vavo vashanu vavanga vachifamba navo vasungwa pavanga voda kutanga kuratidzira panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naNelson Mandela, ndokubva vapinzwa mumotokari yemapurisa vakaendwa navo. Zvichakadaro, vatori venhau vaviri vanoti Obey Manaiti anoshandira bepa nhau reNewsday pamwe naRobert Tafumanei uyo anoshanda akazvimirira vasungwawo pachiitiko ichi asi vazoregedzwa mushure mechinguvana vasina mhosva yavapomerwa. Pataenda pamhepo, tangarisa taziva kuti Bishop Magaya nevamwe vavo vapomerwa mhosva ipi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vasati vaziva zvaitika. Zvichakadai, mapato anopikisa hurumende ashora kusungwa kwaitwa Bishop Magaya nevamwe vavo achiti kuratidzira haisi mhosva pasi pebumbiro idzva remitemo yenyika. Mutauriri wamai Joyce Mujuru vebato reZimbabwe People First vaJelus Mawarire vati kusungwa kwavamagaya nevamwe vavo kutyora kodzero dzevedzisvondo.
Ini ndinoti kana ukatarisa Bishop Magaya vanenge vasingaona handiti. Saka ndinoshamisika kuti munhu akadaro mungamuti akonzeresa here vanhu kuti vaite mhirizhonga. Zve hurumende yedu inofanira kuva kwatingati kuchirungu sensitive kumaspecial groups evanhu. Zveshuwa kana muchiti vanhu vari kurarama nezvibiga mupinyi zvakaita sokusaona zvakaita Bishop Anselmo Magaya movashungurudza nekuda kuti munhu ada kuratidzira. Ndinoona sokuti ipapo kana tikatarisa hungava hutsinye hwakutodarika hutsinye hwaSatani. Zvokuti Satani paari vakutogumbuka kuti ah, pane vamuwana Satani vadarika isusu.
Mashoko avamawarire atsinirwa nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Muonzora.
Bishop Magaya avaoni vari blind. Asi munhu ane njere zvikuru, saka vanga vachitungamira vamwe vavo vemazvisvondo vachiita demonstration yavo. Mutemo wedu weZimbabwe unoti iwo kana vari wedzisvondo vanoda kuratidzira havana need yekuenda kumapurisa. Asi tinoona kuti bishop vasungwa, vamwe vacho wedzisvondo, vamwe vanga vachirohwa, vamwe vanga vachishungurudzwa. Izvi zvinopangidza kuti hurumende iyi yagumirwa.
Vamagaya nevamwe vavo vanga vachida kuratidzira vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika, vachitiwo vachakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzivhote kuti dzibvise mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, kana kuti impeachment, kana vaMugabe vasiri kuda kutanga nhaurirano nemapoko akasiyana-siyana kuti paedzwe kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mapato anopikisa ari kushorawo kurohwa kwakaitwa vanhu vakawanda nemapurisa, pamwe nekusungwa kwevanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vari kufungidzirwa kuti inhengo dzeMDC. Vanhu ava avo vakasungwa mukuratidzira kwevechidiki veMDC Youth Assembly nezuro vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 29, Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro, nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa, Africa News Tonight, kubva muvhuro kusvika chishanu, kwotiwo mugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitefenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, icho chawedzerwa nguva yekutefenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitefenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotefenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Mapato anopikisa ari mubatanidzwa unozivikanwa nekuti National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA anoti ari kuzoenderera mberi nekuratidzira mangwana kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ivandudze mitemo yesarudzo kunyangwe mapurisa ari kuti mushure mekuungana vasapinda mukati meguta. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera mabasa enera vaDidmas Mutasa vebato reZimbabwe People First vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vari kutarisira vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kuti vange vachiratidzira. Vapikawo kuti hapana kudududza pakuratidzira uku, asi kunyange hazvo vasina kurambidza mapato aya kuti aratidzire. Mukuru wemapurisa muHarare Central District Chief Superintendent Newbert Saunyama vayambira mapato aya kuti asapinde muguta sezvo vanhu vanenge vakawandisa. VaSaunyama vatiwo mapato aya akasununguka zvavo kuenda negwa Arurau renyunyuto kuZEC ine mahofisi ari nechekunze kweguta. Vanhu ava vachatanga vaungana pedyo neRainbow Towers panozivikanwa kuti Freedom Square nevamwe. VaMutasa vati tsamba yemapurisa haina kujeka uye vaenda kumatare edzimhosva kuti mapurisa asazopindira mukuratidzira uku.
Pari zvino hasati vatipa mvumo, asi tinokarira kuti masure mezviri kuitwa nhasi pane mangwana vanenge vava kubvuma pamusina pekuti ndo maitikiro emapurisa vanongomanikidzwa nemakoti kuti vaite zvinhu zvavanenge vakafanirwa kuita.
Nekuda kwaizvozvo vamutasa vati veruzhinji vanofanira kupinda mumugwagwa mangwana vakawanda kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Vanhu vese vemuno muHarare nevamwe vanobva kunze vanofanirwa kuuya pamusana pekuti zvatiri kuita handizvido zvemapolitical parties asi zvido zvinozopa vanhu rusununguko.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo munera vaDouglas Munzora vati zvinoshamisa kuti mapurisa anoramidza mapato anopikisa kuratidzira mukati medhorobha asi akabvumidza bato rezanupf kuita 1 million man march mukati meguta rimwe ronguva pfupi yapfuura. Vamutasa vati osangano reSouthern African Development Community rinofanira kutsigira vanhu vemuZimbabwe kuti nyika ive nesarudzo dzakachena. Vakati matambudziko ari munyika ese anokonzerwa nekuti nyika aiite sarudzo dzakachena. Mapato anopikisa munyika haasi kufara nemashandiro ekomishen yezek uye anoti haisi kuita basa rayo nemazvo uye inenge inoshanda ichirerekera kubato riri kutonga rezanupf. Sachigaro wezek amai Rita Makarau vaudza Studio 7 kuti vari kubotswana uye vanokwanisa kutaura nesu mangwana. Hatina kukwanisa kubata mutauri wezanupf vasimon kayamoyo kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro Nyamafufu 29, Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro, nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa. Africa News Tonight, kubva muvhuro kusvika chishanu, kwotiwe mugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, icho chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Musangano weCongress webato rezapu wekusarudza vatungamiri webato vatsva watanga mubulawayo nhasi. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vanga vari pamusangano uyu pamwe nevatsigiri vebato vachiti zvakakosha kuti mapato anopikisa munyika abatane kuti akwanise kubvisa bato rezanupf pakutungamira nyika. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga nguva dzemangwanani vatsigiri vebato iri vachiratidza kufara nechiitiko ichi. Uyu musangano wechipiri kubvira pakamutsurudzwa bato rezapu mugore ra2008. Musangano wekutanga wekusarudza vatungamiri vebato iri wakaitwa muna 2010 uye musangano wanhasi wazoitwa mushure megore sezvo bato iri rakatadza kuita musangano uyu gore rakapera nekuda kwekushaya mari. Vamwe vatsigiri vebato iri vange vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti vatungamiri vachasarudzwa vachaita urongwa hwemushandira pamwe nemamwe mapato anopikisa. Vati vanotarisirawo kuti bato iri richabatsira kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kuri mubumbiro remitemo yenyika kuzadzikiswe. Mumwe wevatsigiri ava ndevamwe vangozvidoma nezita rekuti Ambuya Kapuya vekuchitungwiza, avo vati vanotarisira kuti bato rezapu richabatana nevamwe mukuedza kubvisa bato rezanupf muutongi, vachiti kutadza kutungamira nyika kwebato iri ndiko kuri kuita kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu.
Ngavave vatungamiriri vane rudo kuvanhu vachabatana nevamwe vasingasarudze kuti uyu mundevere mushona mubrandaya vagobatana nemamwe mapatisi nokuti hondo yatiri kurwira ndeyekubisa zano.
Mashoko aya atsinirwawo navaGifford Spanda, mutauriri wesangano reIbejulika Zulu, avo vange varipowo pamusangano uyu. Vasivanda vati vanotarisira kuti vatsigiri vebato rezapu vachapa vatungamiri vavo rutsigiro rwose kuti vabatane nemamwe mapato anopikisa mukuedza kuburitsa nyika mumatambudziko airi.
tofunga kuti after this congress maliters achasarudzwa pano pachagona kuenda ikoko kunogadzirisa especially issues of devolution, issues to do with governance and human rights.
Vatungamiri vemapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa unozikanwa kunzi code kusanganisira vasimba makoni vaWelshman Ncube pamwe na vaGolden Moyo vange varipo pakutanga kwemusangano uyu. Mumashoko avo esimbiso vamakoni avo vanove mutungamiri wecode parizvino vati bato rezapu rine nhoroondo yakajeka sebato rekutanga kurwira rusununguko rwevanhu munyika. Vatiwo kuuya kwavaita pamusangano wezapu uyu mucherechedzo weshuviro yavo yekuti mapato anopikisa ashande pamwe chete mukugadzirisa nyika.
Matambudziko pachawo haasiriwo ari kunetsa. Chinetswa chikuru ndechevanhu vari kutadza kutungamira. Saka nobasa guru ratakatarisana naro kuti tive neutungamiri unoshandira vanhu. Titambire kuti chinangwa chekuva mutungamiri kushandira vanhu.
Sarudzo dzemutungamiri webato iri pamwe nezvimwe zvigaro dzinotarisirwa kuitwa mangwana. Vadhumiso Dhavengwa vakamutsurudza bato iri vachitsutsumwa nekusabatwa zvakanaka kwenhengo dzezapu mumubatanidzwa wavo nezanu PF ndivo mutungamiri webato iri parizvino. Hapana ati anyatsobuda pachena kuti achakwikwidza vaDhavengwa, asi vanoziva zviri kuitika vanoti munyori mukuru webato iri vaRalph Mguni vanogara kuUnited Kingdom vari kudawo chigaro cheutungamiri. Musangano uyu unotarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSierra Leone, Dr. Victor Bokari IV, vavhura Harare Agricultural Show mushure mekunge mutungamiri wenyika yavo Dr. Ernest Bai Koroma vakundikana kuuya kuZimbabwe sezvanga zvamboziviswa. Dr. Four vavhura show iyi vachiperekedzwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSierra Leone ati anoda kusimbaradza hukama pakati penyika mbiri idzi uye ari rumbidza zvikuru vaMugabe semutungamiri akashinga zvikuru mukurwira nyika yake. VaMugabe vati vafadzwa nezvirimwa zvavaona kugungano regore rino. Mukuzeya nyaya yekusauya kwemutungamiri wenyika yeSierra Leone, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge akavabvunza kuti kusauya uku kune zvakunoreva here pakudyidzana kweZimbabwe neSierra Leone.
Musiyano unenge uchitovapo nekuti mukange mambotaura imi muchiti mutungamiriri ndiye achauya. Zvinofanana nekuti mukapakaitwa yainonzi state visit yekuti kunenge kwakokwawo mutungamiri weimwe nyika. Zvinokobva kwazonzi aiwa mutungamiriri haana kuuya kwazokwanisa kuuya mutevedzeri. Zvinotori nemusiyano nekuti chiremerera nezvimwe zvese zvine zviri pepa pazvinenge zvisisipo. Izvi kana zvakavakoshera vaine ushamwari hwavo navaMugabe watinoziva vanochimboratidza mumakore esaya. Chichazovakonewesa kuti vauye kuzenge vachivhura musangano unoonekwa nenyika yeZimbabwe nayo vaMugabe sekuti musangano kana chiitiko chakakosha chose cheHarare Agricultural Show.
Tichitarisawo iyo mashow aya anoita nezvekurima, tichitarisa mambiriro akaita zvinhu munyika, mungati zvichiri zvakakosha here?
Mukatofunza vana vanova ndo vanenge vakatonyanya kunge variko kuvanhu vanenge vachitenderera nekuona zvavo. Mukavabvunza chaiko vanotokudzai kuti nyaya yavanenge vafambira haisi nyaya yekuti vada kuona kuti akarima nhanga guru kudaridza mamwe wose ndiani, une mombe yakakura kudaridza dzimwe dzose ndiani. Izvozvo zviri kure nawo. Vanenge vachitotamba zvavo zvavanotamba ipapo vachiona zvine zvinoitika, vanenge vachiitawo magitari nezvimwe zvakadaro. Munobva machizoenda muchipfuurira muchitarisa kuti kuvanhu vakuru vanotoenda kuchaiko chaiko. Nyaya iripo iri pachena inyaya yekuti zvekurima izvizvi hazvisisirizvo zviri pamusoro-soro chaizvo penyaya yekufambiswa kwoupfumi.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Kunyange hazvo kugadzwa kwava Nelson Chamisa veMDCT semumwe vevateedzeri wemutungamiri webato iri navamo Gentsangirai kwakakonzera mutauro, vachamisa vanoti hazvina kuvadzikisira sezvo zvakaitwa pamutemo webato ravo. Vachamisa nava Elias Mudzuri vakagadzwa sevatevedzeri vavatsvangirai vachitarisirwa kubatsira muzvari Tokozani Kupe avagara vaine chigaro ichi. Vamwe vatsigiri vebato iri vanonzi havana kufara nechiitiko ichi, asi vamwe vachiti zvakakosha sezvo zvichisimbisa utungamiri webato iri mutarisiro yesarudzo dzichauya dza2018. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navachamisa.
Ko huru dzainga gumbuka here kuti wawana chipani chakakura, mombe dzikawedzerwa dzinoshanda muunda kaunofana kufara kana uri murimi mukuru, nekuti zvakurava ndima yareruka uye kukohwa kwakuita nani, nekuti hapana pari kunzi panotariswa kunzi uyu murefu uyu mupfupi uyu ndiyazeta zvakati, kubatsirana ka kuturika denga hubatsirana, kurima hubatsirana. Nhimbe inoda vanhu vakawanda ndokuti tinge tichibata ndima zvakanaka. Saka hai tinoziziva kuti kune vamwe vanogona kutaura zvakawanda, asi munoziziva kuti muti unonaka unoonekwa nemasvisvinwa, muchero unonaka une masvisvinwa eshiri neshiri dzakawanda, uyu muchero unonaka kawembisi uyu. Saka vanhu vanogona kutaura zvakawanda, asi zvese zvakaitwa zviri pamutemo, bumbiro remutemo rakatevedzwa, vanhu vakasarudza zvakadai, masimba akapuhwa kuti zviitwe zvakadai neNational Council nematare ese kumaprovinsi, zvikava zvinofadza musangano. Ive zvino mukatarisa musangano wedu iheke heke uri kufamba, vanhu vane mufaro mukuru, vanhu vese vane tariro yokuti zvinhu zvedu zvinoita zvakanaka. Saka hai tinoziziva kuti pangava nemashoko makataka anoshora matero, munoziziva zvinenge zvarema kureva kuti pane zvichatapira. Saka takatarisana neizvozvo tichiziva kuti mashoko angauya kotoagamuchiraka ndokutungamiriraka, nokuti hapana chigaro chisina mashoko. Mashoko anotowanikwa, asi hazvire kuti chigaro choondomoka nekuda kwemashoko. Mashoko ndeekuvaka, mashoko ndeekutsiura, tinoagamuchira.
Pane zvamuchaunza here zvidzva? Takatarisa kusarudzo ya 2018 semi vechidiki kudai vapinda pachigaro chepamusoro ichi.
Ko kune mutsvairo here? Mutsva ungatadza kutsvaira tsina inenge iri kuseri kwemusuo. Ndoka kuona kuti pauya mutsvairo mutsva kana kuti pauya guyo idzva rinonge risingachamhazhi karinotowedzera kubata basa. Ndopa muri kuona ka kana kuri kumusha unonzi mutswi uri kutswa muduri, zvinhu zvinobva zvaita zvakanaka kuti mupunga unge wakatsetseka. Naizvozvo basa ratakuuyawo naro sevechidiki nderekuti ndezvipi zvotoita kuti tinyorese vechidiki kuvhota mumaruva, munhu wese azive kuti ikodzero, itsika, isungiro yewechidiki wese kunge achivhota achinge ari anoshangazhika munyaya dzematongerwo enyika. Uyewo tichiona kuti mavhota abirwi mumaruva, vabereki havavhundusirwi mumaruva, masabhuku havavhundusirwi mumaruva, madzisha havavhundusirwi mumaruva, uyewo vanhu havatsvetwi mumaruva vachiita mabhesi ekuda kuparadza vakuru nevabereki. Mabhesi angateitwa ndemufaro chete okupururudza nokutambira Zimbabwe itsva yatirikuda kuti iuye, nokuti chikurukuru ndechekuti ndezvipi zvinoitwa nevechidiki kuti vasumudze nyika, vave vana mbuya Nyamukuta vachatambira kuzvarwa kweZimbabwe itsva, vachatambura kutumburwa kwenhumbu yeZimbabwe itsva. Kwandinodaira kuti kuri pedyo pedyo unozviona nezviitiko zviri muitika munyika kuti zviri pachena kuti Zimbabwe itsva yakuuya, asi munozvizivaka kuti makata anoshora matero. Kana takuda kunoti konoiza kudai hominde ndopainowanda, nekuti zvinhu zvese zvakuda kuita zvakanaka.
Vanga vari mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kutungamira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vave kushandura pfungwa dzavo panyaya yekubvisa nechisimba vose vakapotera muAmerica vasina magwaro, vachinji vavo vachibva kuMexico. Nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitika munyika mumazuva ano, uye chisimba chinonzi nevamwe chiri kushandiswa nemapurisa mukudzimura pamwe nekuparadza vanenge vachiratidzira. Mukukurukura nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reMDCT Vaobert Gutu pamwe nenhengo yeparamende vachimirira Phelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma vari vebato reZANU PF. Ngatengei kunzwa kubva kuna vagutu.
Section 59 yebumbiro remutemo wenyika unova ndiyo supreme law yenyika yedu yechipikirwa yeZimbabwe inotipa mukana wokuti kana pane zvatinoda kutaridzira tinotaridzira murunyararo tichiita ma demonstration ndo zvatakaita musi wa 14 April tingangoti ndo musi wavhura chapter yemademo mama akazotera osakateera nokuti vanhu vanga vapuwa zvivindi kutanga musi wa 14 April MDC yataridza iyo kuti ndo chibaba chacho.
Honorable Chuma, nyaya yekuratidzira iyi iri kungoitwa munyika muri kuionawo seimi mungati here ndo nzira ingange ichitambirika yekuti vanhu vasvitse zvichemo zvavo?
Hapana chakashata nekuita chinhu chakadaro, asi zvatakuona zvichiitika muno muZimbabwe handizvoba zvinotaugwa neconstitution yeZimbabwe and handizvo zvinogadhirisa chinhu chinove chakashata munyika yedu yeZimbabwe. Nezvino takaona vanhu vakazodaidza ivo vakati mayouth MDC vakasimuka vakatanga kupisa zvimotikari vakatinopaza supermarket inonzi Shoppes vakaluta imomo mukati. Saka ini ndazvibvunza saJoseph Chuma kuti ichocho chinhu chaitika icho zvichiri demonstration here kana kuti taanyika ine matags vanhu vanofunga uori vanofunga kutopaza kupisa zvinhu zvevanhu zvinogadzirisa chii izvozvo?
Vagutu, hapana inofurira irere kana kukumira imwe.
Ndoda kuti Comrade Juma vanzwisise kuti zvakaitika nezuro zvavanotaura zvokupiswa kwakaitwa mota nekupazwa kwakaita zvitoro kana chitoro, vakapaza havasi vanhu kana kuti vana veMDC. Tinozviziva tose kuti kune nyanya kana ndururani dziya dzinoti kana paunganwa ndururani kunyanyanya dzinobva kubato reZANU nedzimwe dzinenge dzatumwa neveCIO dzinotongomirira kuti paite demonstration. Kana paitwa demonstration nokuti ivo vanenge vari nyanya kana kuti marapatsetsetse voda kukanganisa mademonstration anenge ari pamutemo ari murunyararo, vanhu vakapisa dzimota nezuro nokupaza zvitoro matsotsi umbo hwatinawo hunoti matsotsi awo avakatotumwa neZANU vanetenge vari vanhu veZANU havasiri vanhu veMDC.
Ndikubatei muromo ipapo vagutu, nditi kana bato renyu rakakwanisa kucherechedza kuti vanhu vakupazava vanhu vatumwa neZANU PF kana nevasori, makadii kubva mangotora matanho mobata vanhu vamaoendesa kumapurisa pane kuti musvibiswe zita renyu sebato reMDC?
Tingati pane kusvibisa kwebato reMDC kwakaitwa jonga nokuti ndururani idzi zvokutaura kwandaita indururani dzinenge dzatobva kuZANU vanotori vanhu veZANU matagi veZANU. Zvino isu hatina tingangotiyo mainstruments ecoation kana zvakafanana nekuti zvinhu zvakafanana nemahandikafu nemabaton stick uyezve kana futi chadzo dzokuti vanhu vanenge vachiita unyanya hwakadaro vanhu vatova vapanduka imhandu kuti isiwo zvedu semaordinary civilians vasina simba rechipurisa vasina coercive power yechipurisa tisunge vanhu vakadaro hatikwanisi. Asi mukavhunza ivo vanhu veZANU kunyanyanya nemapurisa vanotoziva kuti ndururani idzi ndedzeZANU, ndururani idzi dzatumwa neCIO havasiri vana veMDC.
Vachuma, pindai tinzwe.
Vagutu pana apa vari kungohwanda because chokwadi chiripo ndechokuti patanga demonstration mapikicha abuda tazviona vanga kwanga kwakatozara vanhu vakatofeka rigaria yeMDC.
Vagutu, ramangwana nenyaya dzekuratidzira tichiona kuti vamwe vari kuti hazvina zvazviri kuburitsa.
Kukwira gomo husendemara.
Ndinoziva kuti Vachuma vangangoda kupindura.
Ndingada kupedzisira nekuti chinhu chikurusa ndechekuti ngatitarisei Zimbabwe yedu tine spiriti yokuti inyika yedu and ndiyo the only country that we have. Hatimbova taita imwe nyika futi yechi2.
Manzwa kunhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma, manzwa okubva kumutauriri weMDC Vaobert Gutu. Vateereri, musakanganwa kuti chirongwa chedu chelive talk nhasi na8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekubatwa chibharo kwemadzimai pachirongwa cheround table. semazuwa wose anokuwe ni kayane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, August 25th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Jonga Kandemiri. Here are our top stories this evening. Zimbabwean police have arrested Bishop Anselmo Magaya and several other people.
If it is a religious organization, it does not have to meet the rigmaroles of POSA. They simply have to demonstrate with or without notice.
A police order political parties to stage a sanctioned protest tomorrow only outside Harare City Center.
We call upon all the people of Zimbabwe to come out in their numbers so that we make a loud national expression to demand comprehensive electoral reforms.
And MDCT Vice President Nelson Chamisa speaks out on his controversial appointment.
It is an honor. It is also a privilege that there is a sense of confidence, a sense of assurance that it is possible for young people to be given responsibilities.
These stories and much more coming up. Stay tuned. Police in Harare today arrested the leader of the Divine Destiny Network, Bishop Anselmo Magaya, and several other people following an attempt to stage a demonstration that was crushed by law enforcing agents. Thomas Chiripasi reports.
Heavily armed police thronged the venue where Bishop Magaya and members of the Divine Destiny were intending to gather for the protest. By the time the would-be protesters arrived at the corner of Julius Nyerere and Jason Moyo roads for the demonstration, police were chasing away everyone in their sight from that venue. When Bishop Magaya and five others emerged at the corner of Nelson Mandela and Julius Nyerere roads, holding a banner demanding an address of the country's problems, the police immediately arrested them and bundled them into a police truck that was on standby. Newsday journalist Obey Manaiti and freelance reporter Robert Chafumanei, who were covering the protest, were briefly detained by the police. They were released with no charges. At the time of going on air, it could not be ascertained whether Bishop Magaya and his co-accused had been formally charged. Police spokesperson Cherit Charamba said she could not comment because she was yet to be briefed about the case. Studio 7 could not manage to speak to members of Magaya's Divine Destiny Network. Some opposition parties have condemned the arrest of Bishop Magaya, saying demonstrations were provided for under Zimbabwe's new national constitution. Jealous Mawarire, spokesperson of the Zimbabwe People First Party, led by Joyce Mujuru, said the police must exercise restraint when dealing with church organizations.
It's quite untenable, very unfortunate. In fact, it is a very antithesis of the work that the police should be doing. They should be protecting the citizens, not endangering. And as a party, we have been very clear about that. We are agitating for peaceful demonstrations. And when we are saying peaceful demonstrations, it's not only the demonstrators that are supposed to restrain themselves, but also the security agents are supposed to restrain themselves, not provoke the peaceful demonstrators and provide the security. They are the ones that are trained to handle such crowds. And we really expect them to be doing that, not to be provoking peaceful demonstrators so that they become violent.
Mawarire sentiments were echoed by Douglas Mwonzora, General Secretary of the MDC formation led by former Prime Minister Morgan Tsvangirai.
If it is a religious organization, it does not have to meet the rigmaroles of POSA. They simply have to demonstrate with or without notice. So the fact that they've been arrested means that this state is cracking down on anyone.
Bishop Magaya and his colleagues wanted to demonstrate against what his organization called President Mugabe's misrule, police brutality, and the worsening economic situation in the country. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
All is set for an opposition political party's demonstration tomorrow in Zimbabwe to press for comprehensive electoral reforms before the 2018 general polls, despite police to move to confine the protest to outsides of Harare Central Business District. Reporter Ivan Chifera has the details from the country's capital city.
Convener of the political parties under the National Electoral Reform Agenda, or NERA, Didmus Mutasa of the Zimbabwe People First Party, told journalists the march to the Zimbabwe Electoral Commission will go ahead as planned. Mutasa, who was flanked by some NERA principals, former Prime Minister Morgan Tsvangirai of MDCT and Jacob Ngarivume of Transform Zimbabwe, said the march will culminate with the handing of the petition to ZEC and an address by NERA leaders at the electoral body's headquarters.
We call upon all the people of Zimbabwe to come out in their numbers so that we make a loud national expression to demand comprehensive electoral reforms that will ensure that we move away from the culture of contested electoral outcomes.
He said opposition political parties had realized that at the center of the current national problems facing Zimbabwe was a crisis of legitimacy, hence the demand for electoral reforms and a clear roadmap to the next election. He said the parties want the Southern African Development Community to support Zimbabweans in their demand for free and fair elections.
We are also calling on SADC, specifically the current chair of SADC, to remain seized with the issue of Zimbabwe and to ensure that the electoral field in this country is leveled ahead of the next election. SADC must remain seized with the issue of Zimbabwe, where the current unraveling economic crisis is just but a mirror of the underlying political crisis of legitimacy.
Though the political parties have complied with the legal requirement of notifying the police about the march, police said with an expected crowd of 150,000 people, they were discouraging the parties from marching in the Harare city center. The police claimed that the protesters would disrupt human and road traffic. Despite those concerns, police officer commanding Harare Central District, Chief Superintendent Newbert Saunyama, said the parties could go ahead with their move to hand over the petition to ZEC. But chairman of the NERA legal team, Douglas Monzora, said it was surprising that police were concerned about an expected 150,000 people for the march when ZANU-PF had held its so-called 1 million men march in the city a few months ago. As a result, Monzora said they've approached the courts to make sure police do not interfere with their march.
The police are not saying in this letter that they are afraid of violence, they are afraid of any illegality, that they do not have manpower. They are not saying that. They are simply saying the figure is too much. But a few weeks ago, we had a million men march, which was allowed by the same police. This is only 150,000.
Opposition parties worry that the Zimbabwe Electoral Commission is failing in its constitutional mandate to register voters and administer elections. They also accuse it of bias in favor of the ruling ZANU-PF party. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
Nelson Chamisa, one of the newly appointed deputy vice presidents of the MDCT, says he is elated to be given the honor to re-energize his party ahead of the 2018 general elections. Chamisa says despite the controversy that surrounded his appointment and that of Elias Mudzuri, who joined Tokozani Kupe to deputize Morgan Tsvangirai, everything was done above board. The MDCT had to make the necessary constitutional provisions after his appointment to make him a substantive vice president of the party. Chamisa becomes one of the youngest people to take up such a high-powered post in the country. He tells Studio 7's Marvelous Mhlanga Nyawuye the controversy did not faze him and he is ready to take up his new role with the other deputies.
It is an honor. It is also a privilege that there is a sense of confidence, a sense of assurance that it is possible for young people to be given responsibility. As you may know, throughout history, since time immemorial, young people have always been at the forefront of defining the agenda and mission of any nation or any society. The liberation struggle itself was fought by the young people. You look at the young Mugabe, not the old one. The old one is disappointing, but the young one was very progressive. So I feel that as young people, we have been given a responsibility. It is an opportunity. It's a call to action to make a difference, to make sure that we bring back a great and beautiful Zimbabwe once more.
What do you think really resonated with Mr. Tsvangirai for him to pick you as his deputy ahead of everybody else that is in the party?
You may remember that in terms of our party, looking at service, looking at where we started, I started this project and this journey together with President Tsvangirai when I was the Secretary General of the Students' Union way back in 1998. We have not at any given point in time engaged in reverse gear. It has always been in the forward gear. It has been a tough journey. We have made some mistakes, yes. We have made some errors, but we are committed. One thing we are sure Zimbabweans we have is commitment, genuineness, and that honest heart to serve. It's also the history. It's also the journey we have so far, you know, traversed. We have come a long way, and we remain on that path. We remain on that course. So I think it's also a question of youthfulness, but also upon the foundation of seniority.
That was MDCT Vice President Nelson Chamisa speaking with Studio 7's Marvelous Mhlanga Nyawuye from Harare. Most farmers in Mashonaland West say they are ill-prepared for the 2016-2017 agricultural season, noting that some of them have not yet been paid for the produce delivered last year to the state-controlled grain marketing board. Some of them say they don't even have agricultural inputs. Reporter Arthur Chigoriwa has more details.
One of the farmers, Monashe Mujeri, said most of the farmers do not have funds for the 2016-2017 agricultural season as they were not paid for delivering maize, sorghum and other products to the GMB.
I won't say the farmers are prepared for the season. They are not getting enough support from the government, from whoever should support the farmers. Because why I say so? As I speak, from where I come from, there's not even one farmer who has got anything, any inputs in place right now.
Another farmer, Clifford Kupeko, said some farmers lost their implements to financial institutions for failing to service bank loans.
80%, if I'm not mistaken, of the farmers that had access to loans, had their machineries, equipment attached by the deputy sheriff, and they are being disempowered. So for us to say we are going into farming in such a scenario without government intervening and the authority intervening, it's a pipe dream.
Zimbabwe Farmers Union President Abdul Credit Nyati added that his organization has appealed for credit in the form of maize seed and fertilizer from companies producing agricultural inputs.
We are also discussing as a union now with our players, industry players like the fertilizer people, the seed people. And as I speak right now, we are coming from a meeting. They have agreed that they are now prepared. Fertilizer is almost enough that of what that we need. And the seed is almost enough of what we need. So we are now working the matrix of saying how will it be distributed to be nearer to the farmers. Yes, there are also challenges that cost of transporting, which would raise the prices of, but we're negotiating to say how best can we really bring it to the ability of the farm.
But Mr. Mujeri said inputs from such companies are too expensive and make farming business unprofitable.
They don't care. If you are given inputs worth, say, about $1,000, you'll have to pay back more than $1,000. So that doesn't make any sense. Suppose you are disturbed by something else like this year, affected by drought. Then somebody is saying, I gave you inputs worth about 1,000. 1,500. The provider is looking for that money, and that he knows very well, or that organization knows very well, that there's drought. People were affected by drought, so we won't get anywhere.
Nyati noted that due to climate change, his union has embarked on an educational drive, urging farmers to plow early and late crops and to cultivate drought-tolerant crops like sorghum and millet.
The major thing we are doing as a union is to educate our farmers first that drought is now here to stay. We treat drought as something that has come and is never going to go because of climate change that has been seen scientifically all over the world. However, in Zimbabwe, we are saying the purpose of educating is part and parcel of putting a state of preparedness for the farmer. Once the farmer knows that I can be working here and there shall be no rain, therefore, what must I do?
Kupeko said unions are not doing enough to protect farmers from unscrupulous financial institutions that are confiscating their farm implements. Kupeko said farmers' organizations should engage the government on reviewing producer prices to cushion farmers from high agricultural input costs.
The unions are not doing enough. They are not doing enough in terms of representing the farmers, which are their members. So if you look at how farmers are having their items attached and stuff like that, how farmers are also failing to access funding, that can not engage the government to say, look here, for the farmers to be productive, we need protection. Because if you look even in SADC, I'll give you an example of countries like Malawi. Why Malawi has become also a bread basket of southern region just from Norway. It's because of the intervention of the government itself. So the farmers cannot do it alone without the assistance of the government whatsoever.
But farming analysts said for farmers to produce enough to feed the nation, government should subsidize the inputs like what other countries like Zambia and Malawi are doing. A 50-kilogram bag of fertilizer that costs $35 in Chinoy is selling for $7 in Zambia. Reporting for Studio 7 in Chinoy, this is Arthur Chigoriwa.
Regional State Agricultural Extension workers refused to comment and refilled all questions to Agriculture Minister Joseph Made, who was said to be attending some meetings in Harare today.
We have an important programming change announcement. Effective Monday, August 29th, 2016, Studio 7 will stop its English program. However, English news on Zimbabwe will continue to be broadcast on VOA's English to Africa programs, Africa News Tonight, Monday through Friday, and Nightline Africa, Saturday and Sunday. Studio 7 will continue programming in English on Live Talk, which has been expanded to 1 full hour. You will also be able to get Zimbabwean news on our website and Facebook. We will continue broadcasting in Shona and Ndebele Monday through Friday and on Saturday and Sunday, where we have expanded Shona and Ndebele programs to 30 minutes. For broadcast times and frequencies, please visit our website www.voazimbabwe.com. That's www.voazimbabwe.com.
Coming up, a closer look at public protests in Zimbabwe. But first, a look at regional and international news. Already suffering from the earthquake that shook the area yesterday, a strong 4.3 magnitude aftershock hit the town of Amatrice in central Italy. The United Nations Refugee Agency says Somali refugees in Kenya are leaving the country due to threats and pressure from security officials. The longest-running armed conflict in the Western Hemisphere appears to be coming to a close as the Colombian government reached a historic peace accord with rebel leaders Wednesday in Cuba. And Ugandan opposition leader Kizza Besigye is urging the country's diaspora to continue to push for democracy in Uganda. Itai Dzamara disappeared 17 months ago when the protest movement Occupy Africa Unity Square urged President Robert Mugabe to step down for allegedly failing to run the country properly. Similar protests demanding the president's exit and for government to tackle serious issues affecting the nation have been staged by Tajamuka Sesijikile campaign, Pastor Evan Mawari's hashtag This Flag campaign, hashtag This Gown, and several others. Church leaders and their followers today protested in Harare, demanding that government should address the current harsh social and economic situation in the country. Tajamuka Sesijikile campaign is staging at the end of this month what is calling, quote, the mother of all protests to demand the resignation of President Mugabe, end quote. But what has been the impact of these protests in bringing social, economic and political transformation in Zimbabwe? For Perspective, Studio 7's Gibbs Dube reached ZANU-PF lawmaker Joseph Chuma and Tabitha Kumalo, an MDCT legislator. Kumalo says the protests are the only way to transforming Zimbabwe.
People have decided to show that by demonstrating, because the suffering that the people of Zimbabwe are going through is beyond anybody's capabilities.
So, Honorable Chuma, do you think that ZANU-PF is feeling the impact of these kind of protests?
This whole thing is wayward. What is a demonstration about a system that has failed or a system that is failing got to do with looting a supermarket and burning vehicles? This is a clear sign of an act of thuggery. People that are just thugs, people who are directionless, who don't know what they're doing. If you want to do a demonstration, I know that you can do a peaceful demonstration and over a petition. But if you start to burn vehicles, if you start to loot shops, what statement are you sending, really?
Honorable Kumalo, I think you can hear clearly Honorable Chuma saying, there's a problem here, you know, looting and banning is not the issue here.
No, Honorable Chuma is not being sincere. As members of parliament for the MDCT, Honorable Chamisa tried to move a motion on the police brutality, on the people that are having peaceful demonstration. Chuma is one of the people that denied that motion to go through parliament so that we can have a solution on the issue, on the police brutality on people. Because most of these things are happening, they are being caused by the police who are beating up and tear gassing peaceful demonstrating Zimbabweans. I am one of the victims of the police brutality. Sitting in my office at Harvest House, the police decided to throw tear gas into an office. Surely, any normal person is going to be triggered by such behavior. Police have no respect for people's rights in Zimbabwe. So they are the causers of those commotions.
Honorable Chuma, the police are problematic, according to Honorable Kumalo. But at the end of the day, you know, the issue really is around the way Zimbabwe is going. Zimbabwe is going the wrong way, Honorable Chuma, right?
Zimbabwe is going the wrong way because of people who are not sincere about Zimbabwe. People who demonize Zimbabwe instead of helping it to go up and grow. If we only put our efforts, concerted efforts, to grow in Zimbabwe, we can grow it. But if you are going to go and stand there and demonize it and close people to come in and invest in Zimbabwe, how are we going to grow, honestly speaking? So it's a matter of when you're pointing one finger at yourself, remember there are three fingers practically pointing back at you to question you and your integrity as well towards whatever you're pointing for. So the problem is that we are not being sincere about Zimbabwe as our country. We've got some other agendas in our mind. But if we were to come together and say, let us grow Zimbabwe together, we will grow it. We are not failures if we put our minds together in Zimbabwe.
Honorable Kumalo, where are these demos going? You know, like what Honorable Chuma was saying, you know, banning, looting and all those kind of things. But where are they going, really?
How do we put our minds together when people like Honorable Chuma are the people that are refusing that as legislators of this country, we sit in that parliament and correct the wrongs that are taking place. People like Honorable Chuma and ZANU PF are refusing to listen to what the people are saying. These demonstrations, they started very small after the disappearance of Zamara. They decided not to listen to what Zamara was saying. They said what they did, they kidnapped him and killed him. So how then do they expect people to do when they don't want to listen? How then do they expect people to put their heads together when they don't want to listen to what the people are saying? ZANU-PF and the Honorable Chuma, you are no longer listening to the people, you are listening to yourself. And as long as you are listening to yourself, people are going to react. If you put a person in a corner, they will always find a way to get out.
And Honorable Chuma, yes, Honorable Chuma, we see that pastors were protesting today. Some individuals have done that. Civil society groups have been doing it. And NERA tomorrow, they are actually protesting too. So these protests actually point to a very serious problem in Zimbabwe. So at the end of the day, is there any way that protesters, this grievances can be addressed?
Yes, grievances should be addressed, and they must be addressed. And I think government is in trying to address them and explaining things to people to make sure that people understand these things. But the problem that we have is that we've got the MDC there blaming us for everything that happens in Zimbabwe. Now they're even blaming us for Itai Zamar. But look, the honest truth is that the people who were stronger than Itai Zamara, who did worse than Itai Zamara, and they are still there, including Honorable Thabita Khumalo herself. She knows what she's been capable of doing and what she's been doing, but she's never disappeared. But Itai Zamara, somebody who's not even known, I never knew about Itai Zamara until the time when you were said to have disappeared. How and why would we be charged for making his disappearance happen? For a person called Itai Zamara, why not Thabita Khumalo? Why not Morgan Tsvangirai? Why not Job Sikala? Why not Tendai Biti? Why not people that really matter, who have really caused shivers down our spine, but they are still here? And then we talk about Itai. Come on, let's be honest. Let's not blame everything on ZANU-PF. Even now, when the rains don't come, they'll say it's ZANU-PF. When there's a cold spell, it's ZANU-PF. Are we being fair, then?
Honorable Khumalo, you know, lastly, will these protests actually, you know, bring some kind of social and economic transformation in Zimbabwe?
Whether it's going to bring a transformation or not, but people, the Zimbabweans, are sending a message to Honorable Chuma and ZANU-PF to say they are sick and tired of being sick and tired. They want the government to give them the 2.2 million jobs that they promised.
That was MDCT legislator Thabita Khumalo. You also heard from ZANU-PF legislator Joseph Chuma. Both spoke with Studio 7's Gibbs Dube.
Hello, Zimbabwe. This is Chione Sojani, and I am your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today with me is Nyaradzo Mashayamombe, founder of Tally. And today we're going to be talking about the rights of rape victims.
So thank you for having me. Hello, Zimbabwe. Okay, so when we're looking at rape victims, we are saying that they have the right to be protected by the law. They have the right to be protected from further harassment. They have the right to be understood and to be believed. They have the right or not to be further emotionally abused.
I know you're an expert in terms of dealing with a lot of rape issues. How can you tell your story, especially when dealing with someone very close or someone you trusted and someone in authority?
I think what we need as a Zimbabwean culture is to remove this over-authority that we give to those in power. Sometimes because we give too much power to these people in power, we should make sure that the power has a healthy boundaries.
Can you share with us procedures in which a rape victim must follow after being raped?
Do not wash your body. Do not tamper around with what has happened. Immediately report the case to the police.
Thank you for being with us.
It's a pleasure.
And that was Nyari Mashayamombe, founder of Tally, and I am Chioni Sojani. Time to engage.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today. Host of the Women's Roundtable, Marvelous Mhlanganyawi and Praxidis Jeremiah, will be talking with listeners about rape cases in Zimbabwe. If you wish to join the show, please call us at 001 0012-619-2077. The number again, 0012-619-2077. Now to recap today's top stories. Zimbabwean police have arrested Bishop Anselmo Magaya and several other people. Police order political parties to stage a sanctioned protest tomorrow only outside Harare City Center. And MDCT Vice President Nelson Chamisa says he's ready to lead his party to the crucial 2018 general elections. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Jonga Kandemiri in Washington, D.C.
Siyabonga Jonga lichona njani mthwakazo muhle siyalambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 25 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje
owe Occupy Africa Unity Square
lokhu kutshengisa nje into evele ikhona lapha eZimbabwe ukuthi uhulumende kaMgabe ka respect ama rights abantwana beZimbabwe akalandeli iconstitution eyabhalwa ngabantwana beZimbabwe.
Kubotshwa abezokholo bezama ukutshengisela eHarare besithi uMongameli Mgabe sokumele ehle esihlalweni. Umnumzana Morgan Tsvangirai labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo bathi bazaqhubeka ukutshengisela kwabo kusasa lanxa amapholisa engabavumelanga.
Sizafuna ukuthi siphiwe imvumo ngabezaphu ukuthi sesingaqhubekela phambili ngokuya hlangana labanye ku-Coalition of Democrats.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ixhasa ibandla lezaphu emhlanganweni walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wesonto ye Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya labanye abezokholo babuchiwe namuhla eHarare bezama ukutshengisela besiya kwethula incwadi yezikhalazo kuhulumende la kudalela eParliamente ethi uMongameli Robert Mugabe kumele asuswe esikhundleni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Ngasikhathi sinye abebandla le-MDCT bathi badaniswa ngamalunga edale lephalamende awebandla le-ZANU-PF angafuniyo ukuthi kuhlaziywe ngocuku lwamapholisa. Kubika uMavis Gama.
Amapholisa afika phose amachumi amahlanu ahle ayagombolozela indawo lapho abezokholo bekhokelwa nguBishop Magaya kade bekumele bahlangane khona bese belubhekisa edale lephalamende ukuya kwethula incwadi yezikhalazo. UBishop Anselmo Magaya labanye bakhe kade bebuthene bahle bathathwa ngamapholisa besasebucwadlana lalapho bekumele kuqalele khona lokhu kufola okuhlangana khona umgwaqo uJason Moyo loJulius Nyerere. Lesi sehlakalo sisolwe kakhulu nguZulu osifakazileyo ethi ngoba besingekho isizathu sokumthatha uBishop Magaya ovele engaboni lakubona. Omunye wabafakaze lesi sehlakalo ngumnumzana Charles Nyoni owe Occupy Africa Unity Square.
Lokhu kutshengisa nje into evele ikhona lapha eZimbabwe ukuthi uhulumende kaMgabe ka respect ama rights abantwana beZimbabwe akalandeli iconstitution eyabhalwa ngabantwana beZimbabwe.
Kunsukwana esanda kwedlula amalunga edale lephalamende ebandla eliphikisayo ele-MDCT abeke azama ukuphakamisa udaba locuku lwamapholisa ukuze kuxoxisanwe ngalo edale lephalamende kodwa kwehlula ngoba amalunga ezanu PF ephume kulelo dale. unkosikazi Nomathemba Ndlovu ungummeli wesigaba seMathebeleland South eDale engowebandla leMDCT uthi ubuhlungu ngesenzo samalunga ebandla leZANU-PF eDale lePhalamende lapho kudingeka bakhulumisane ngokuphazamisa inhlala kahle kaZulu okwenziwa ngamapolisa.
Sizubuhlungu kakhulu ngoba abantu abalinyazwayo ngabantu beZimbabwe. IZimbabwe le ayilamnika zonke umuntu ozalelwe eZimbabwe lapha ngumZimbabweni. But amapholisa nxa yathunywa nguhulumende kamgabe ukuthi aphendukele abazali babo, aphendukele izihlobo zabo, yinto ebuhlungu kakhulu.
UNdlovu usole lokwenza komlawuli weDale lomsekeli wakhe esithi kusobala ukuba bengakuthakazeleli ukuphatheka kungxoxo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa.
Kusithinta kakhulu. Singazi ukuthi uyenzela ukuthi ngoba uyesaba ukuxotshwa kumbe vele la yekho akufunayo njengoba esebandleni leli. But into esithinta kakhulu. Kwesinye isikhathi uyafuna ukusukuma ukuthi ukhulume into esemgoka abakuqambi isikhathi size siphele.
Abe-MDC laba bathi basola le nkulumo kamphathintambo wendaba zangekhaya uDr. Ignatius Jombo osebeka umkhokheli walo uMorgan Tsvangirai umlandu wokutshotshozela ukutshengisela uZulu aphatheka kikho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Kama.
Kunjalo nje umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai endawonye lo mnumzana Didmus Mtasa owebandla leZimbabwe People First batshele intatheli zindaba eHarare namuhla ukuthi ukutshengisela ukukhangelelwe ukwenziwa kusasa ngamabandla aphikisayo kuzaqhubekela phambili. Ukutshengisela lokho kuqoqwe phansi komanyano weNational Election Reform Agenda kumbe INERA, iyona elamabandla aphikisayo alitshumi lasikhombisa besithi bafuna kuguqulwe imithetho yokuvota. Amapolisa kabaphanga imvumo okwenze bahle baya emthethwandaba. Kodwa sisiza emoyeni, umthethwandaba ubungakethuli isinqumo phezu kwalolu daba. Umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Ignatius Jombo ubize umhlangano lentatheli zindaba sethula imbiko yokuthi amapolisa azatshezisa kalukhuni abazatshengisela. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi amabandla ezombusazwe inhlanganiso zikaZulu kanye labantu makhaza sebememezele ukuthi kuza kuba lokutshengisela okukhulu elizweni lonke kusasa. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule usekelo olukhulu kulokhu kutshengisela. Kuviga uBenedict Nhlapo.
AbeZimbabwe kwele South Africa bathi kayikho enye indlela elamandla ukukhombisa ukuthi sekwanele ukuhlupheka kwabantu edlula ukutshengisela okuqoqwe izizalwane zeZimbabwe kusasa. Isizalwane seZimbabwe umchasiseli Gwaza uthi ukutshengisela yiyo yodwa indlela uZulu alayo eyokukhuluma lohulumende ongalaleliyo.
Usapho lwaseZimbabwe soluhlupheke kakhulu ma kukuthi abantu bayahlangana bezame ukuthi basikhiphe kulelo ncindezelo sikulo. Ngikubona kuyinto enhle kakhulu kakhulu.
Ubona ukuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition kwele South Africa umnumzana Joey Mabhenge uthi kusobala ukuthi laye uhulumende ubevele esezibuza ukuthi bathulelene abantu beZimbabwe phezu kokuhlupheka okungaka.
We have a citizen that is so battered left, right and center, particularly because of a non-transparent...
Silozulu othole amagabha avuzayo ngenxa yezomnotho ezilele ngogedla kanye lohulumende ongasikhathaziyo ngokunakekela abantu lokuvikela amalungelo abo.
Umgcini sihlalo webandla leZaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi kabasoke bagoqe izandla babukele ngamehlo nxa uZulu etshengisela kusasa eZimbabwe.
Simatasa lathi la eSouth Africa sisebenza lenhlangano ama civic groupings amaningi amabandla aphikisayo sibhizi lathi siyalungisela ukutshengisela ngesikhathi ukutshengisela kusenzakala ekhaya la isobe sitshengisela lapha eSouth Africa.
AbeZimbabwe laba baxwayisa amapholisa ukuthi ekele umkhuba wokusetshenziswa ukutshaya abatshengiselayo. Bathi akufanelanga amapholisa acabanga ukuthi uZulu akalawo amandla okuzivikela nxa kusephulwa ilungelo lakhe. Umnumzana Future Msebele uthi amapholisa kusasa kufanele enze umsebenzi wawo ukuvikela uZulu ukuze kulungiswe umonakalo osuhlasele ilizwe.
Thina sesifunayo ngombuso wabantu ngoba konke okwenziwa nguhulumeni weZimbabwe okwalesi sikhathi akulanto e-right.
Kodwa ke umnumzana kwaza uthi ngemva kokutshengisela kwakusasa umanyano wabatshengiselayo lo kufuze uhle wakhe umhlahlandlela ucacileyo kumalungiselelo okhetho oluzayo.
Cabanga ukuthi mabengahlangana laba bantu laba bezame ukusikhethela umuntu oyedwa nje ohlambulukileyo ozothenjwa umuntu wonke, kungabi mhlampe ngumuntu onezandla ezingcolile mhlampe ozosolwa ngabanye enconywe ngabanye.
Abasike bebunda bona bathi ngokwakuqala embalini yeZimbabwe ukuthi kuqoqo umanyano omkhulu kangaka kusolwa indlela uhulumende aqhuba ngayo izinto. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Siyalamukela ku Studio 7 eWashington DC, igama lami nguPraxidus Jeremiah. Nansi isaziso esiqakathekileyo ngohlelo lwenu olwe-Live Talk, umbiko omnandi. Kusukela ngomvulo mhla ka-29 Ncwabakazi kulinyanga, iStudio 7 isiqhelise uhlelo lolu lusuka kumizuzu engamashumi amathathu isiya uhola lonke. Liyeza, ihola lonke. Lolu hlelo ke soluqalisa ngesikhathi sabo 8 o'clock siziyaphela ngo-9 p.m.
Ibandla eliphikisayo elezapho liqale umhlangano walo omkhulu okukhetha abakhokheli abatsha oweCongress namuhla kobulawayo. Abakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Walsh Mencube oweMDC, umnumzana Simba Makoni oweMavambo kusile Don lomnumzana Gordon Moyo webandla le-People's Democratic Party kanye labakhokheli bosiko ngabanye abaze emhlanganweni lo ukuzoxhasa izaphu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma ekuvulweni komhlangano, umkhokheli webandla lezaphu uDokotela Dumiso Dabengwa uchaze ukuba umhlangano wabo bawenze ngemva kokuba ilizwe libhekane lendlala kunye lokusilela kwemali okuphezulu uma kuqathaniswa lomnyaka odlule lapho abadlulisela phambili umhlangano ngoba izinto zingahlangani. UDokotela Dabengwa ukhulume njalo ngokubambana kwamabandla ezombangazwe kuyiwa kukhetho ngo-2018 ethi inkulumo lokusayina kuyaphambili njalo umhlangano walonyaka wesithiyangalombili yiwo ozaphawula imvumo.
Sizafuna ukuthi siphiwe imvumo ngabezaphu ukuthi sesingaqhubekela phambili ngokuya hlangana labanye ku-Coalition of Democrats ikhode. Sizaphiwa yonali inhlanganiso.
Usikhwica mfundo uWalsh Mencube yena ubike ukuba uzochatha izaphu njalo uthunywe ngumanyano wekhode obambanisa amabandla aphikisayo ukuba azosekela ibandla lezaphu.
Lokhu elikulwelayo inkululeko yabantu yeZimbabwe inhlala kahle lathi yikho esingakho.
Unobhala jikelele webandla le-PDP uDokotela Gordon Moyo yena ubike ukuba ibandla lakhe liyasebenzelana lebandla lezaphu njalo bakubone umqoka ukuza kumhlangano wezaphu.
Ukusebenza lamanye amabandla yinto efunwa libandla lethu, into efuna ngabantu beZimbabwe, iyo futhi into engaletha uncedo lokuthi siqede uduku eseselana. Lokhu kube lokho sine nganyawo linye sine 1-1 omunye memeze ngalo omunye ngale sibona kunganceda.
Ilunga lebandla lezaphu uNkosikazi Thoriso Phiri yena ubike ukuba njengezaphu bakhangelele ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela amanyathelo abazawathatha emhlanganweni ophela ngomgqibelo.
Sathwala nzima sabuya lelizweleli, sase sibuye lelizweleli sangabi lobukwaba, sathi asidleni sisonkeni, but abanye bese besidla baba lobukwaba, abasathandanga ukuthi badle bencedisa abantu.
Osakhulayo webandla lezaphu uSharon Dlovu yena uthe ngemva komhlangano njengabasakhulayo bakhangelele ukuthola imisebenzi. Umansipala wahle waphanga wabuyisela njalo igama lesitalada uRobert Mugabe Way. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-imeyil kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Live talk namhla sikhangela udaba lokudlwengulwa kwabesifazana olubhahileyo elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika selikethe umnumzana Jim Yong Kim ukuthi aqhubeke ekhokhela ibhanga lomhlaba ele World Bank. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Jacob Lu uthi kuzamele umnumzana Jim aqhubeke ngomsebenzi wakhe ngoba eveze uthando olukhulu kudaba lokukhuthaza intuthuko emazweni asathuthukayo. Owakhethwa okumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uqhubeke sipha imbono ehlukenela leyo ake ayethula ephathelane labokuza. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Kweze emaphandleni inamuhla ngixoxa lomeli wenkayi South edalele eParliamente umnumzana Abednego Bebe. Baba Bebe, ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ntungamili, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapha enkayi?
Well, enkayi njengelizwe elingani lihlangene lemdlala ukuthi ukuthi abantu bakhangele ukuthi abo ukudla bangakuthola njani. Umuntu ilanga nxa liphuma lisiyatshona ucabangisela kusasa, ngizavuka ngisihlale.
Nxa sikhangela ukutshengisela esikubonayo lapha ikakhulu eHarare, bathi nabadala khona ngapho enkayi ngokwenzakalayo lokho?
Engakutsho ukuthi abantu bathi bona nxa kungasake kuye ngasifudlana ngoba ke sebediniwe ngombuso kaRobert, umbuso ongabazweliyo, umbuso olendlala, umbuso olokuyanga, umbuso olokubhidliza umnotho, umbuso olobudlova obenza abantu basale bewesaba. So ngaleso sizathu ke abantu bathi bona hayi lokho kwenzakalayo ke emadolobheni ikanye lemadolobheni amancane yinto ke abayithakazelelayo ukuthi babamba banceba phansi bathi bona kungasake kuye ngasifudlana le ubaba lo asuke ngoba impilo zabo abaziphila kathesi zimpilo ezingahle senziwa ukuthi ke ibandla elilo elisibuse kusukusela sithola uzibuse kuze kusuka namhlanje esikubone kakhulu bekwenza ukuthi ke babhizile umnotho, benza abantu baba yizigqili elizweni labo, benza abantu besaba uhulumende kanye lamapholisa lezombutho, ikanti ke kufanele ukuthi babathande ngoba abantu abavikelayo. So ungakukhangela konke khonoko, ukhangele lezinduna, izinduna sezisenziswa into zempolitiki ukuthi babuthanise abantu bebuthanise ilanga ibandla elibusayo. Kodwa ke esikukhangeleke ukuthi ngapha thina nxa senza ke lokho ama demonstration esikhuluma ngayo kuthi ukuthi ke kulokuvumela thile ngoba sabona lama hovet lawo demonstrator ethelwa ke tear gas. So sikukhangeleke nje sakukhangela sakubona ukuthi hayi isikhathi sesifikile amaZimbabweans wonke nje jikelele nabantu bemaphandleni bayakukhangela bakuthakazelela lokho kwenzakalayo.
Bathi lubana ukutshengisela lokhu kuthe kwafika emaphandleni, bazimisele na ukuba yingxenye yakho?
Well, emaphandleni ke kungaba ukuthi kungaba nzinyanyana phela ungeke udemonstrate ezihlahleni phela njengoba yokwenzakala ukuthi sikhangelele ukuthi emaphandleni lapho kulamadolobho amancane khona lapho okungaba khona lama demonstrations lawo esiwabiza ngokuthi ngama popcorn demonstrations ama popcorn lana ukuthi kuyabuzwa sekuvukelekile labo abantu besola lokho abakusolayo kulezo ndawo abahlala kizo so yikho okungenzakala ke lokho hatshi ke emaphandleni okunjengemakhaya emaguswini amnyama khona lenkaya ngoba nxa ungademonstrate khona leyo uyademonstrate isihlahla kulabo zakubona
sikhangele uhlelo lwenu lokutshengisela njengebandla le-MDCT sizwa kuthiwa selifikile le madolobheni amancane
Yes, sesifikile-ke la madolobheni amancane anjengabo Bindura anjengabo Chegutu ke kuyenzakala lokho kusiya phambili ke sikhangela ukuthi kuyabe ngijoyina lamanye angakenzi okwakathesi anjengabo Chinoy ngikhangela-ke labo Khwekhwe sibona bayenza leyo demonstration labo Wangi bazikhangelele ukuthi bazazinika isikhathi bayenze yiwo esithi ngama-popcorn demonstration lawo enziwa-ke emadolobheni amancane
Hayi siyabonga mhlonitsha ungathanda ukuphosela ukugcina ebadaleni
Ebadaleni ngithi mina ke labo abathandazayo kabachaye idolo phansi bakhulume lo mlimi ngoba ke ungane umlimi uyasizwa ke ngalokho esingani siya kuzwa ukuthi hayi ukhulu uphathekile ke ungabona umuntu esefike kuleyana ke iminyaka ubona elokho ephatheka kakhulu esondezelwa ngamadokotela kuya kube ukuthi ke inkosi isithi hayi suphilile iminyaka simnengi isingamphumuza kumbe njalo singamcela sibe sesithi ke labo ke abangachayi ezenkolo abathethela amadlozi sokufuza ukuthi bayekhuluma-ke labaphansi ukuthi hayi lokho kade kuphambanisekiwe kumbe kubotshiwe kulo ubaba osekhanya ephathekile ingani abaphansi bangakukhulula
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana bebe siyabonga
ntuma
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomeli wenkayi south edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo Ngolwesibili umgwaqo obizwa ngoRobert Mugabe Way kobulawayo uvuke ubhalwe Devolution Way ngabantu abangaziwayo kodwa kusobala ukuthi baqhuqhuzela umbuso wezabelo. Lokhu abaningi bathi kuveza sobala ukuthukuthela kwabantu beMandebeleni ngombuso okhona elizweni obaphethe njengabokuza. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe labalwela amalungelo oluntu abathi umnumzana Collins Mlalazi okwele Botswana endawonye lo mnumzana Mbuso ofuzwayo okobulawayo. Umlalazi usungula lingxoxo ekhokhelwa nguPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Sengizami kuyilandela ngibone ngani kuthiwa luthuli kuphela. Abantu sebelandela khonokhwana ukuthi kudlula imota lapho kwadlula izapho ngaba li-youth mina ngesikhathi sempi izapho ngangiyithandi lesi ngenhliziyo yami yonke lokho engikubona ngathi eza hayi sikho zapho lokho
ngazi zathi obani wena usitsho njalo
ngikhangele inswelo zekithi zikamthwakazi khathesi thina sifuna uzibuse kamthwakazi abantu abalokho besafuna ipolitics yezimbabwe liyana you will never win ama-politics i-political scenario yezimbabwe you will never win So why vele uzihlupha ngayo?
Indaba zonke esikhuluma ngazo ngesigaba seMandebeleni uzakuzwa abantu bekhuluma either nge-devolution kumbe ngokuthi ilizwe liqamulwe libe ngamazwe amabili elikamthwakazi lelinye leli. Afuzwayo yiyo indaba ekhona lapha eZimbabwe na kumbe ikhulunywa kakhulu phandle kwelizwe.
Iyakhulunywa laloba abantu abaphakathi eZimbabwe bengayikhulumi ungabafica bese emakhoneni bayikhuluma
ikanti ke labo abanye abavuke sebebhale devolution way kumgabe way engxenye babona angani indlela e devolution engabanceda ngcono
abantu bona bafuna ukuthi bebambe okungokwabo So abantu ukuquma ukuthi vele bona elizweni lona leli bazibona njengezethekeleni.
Kodwa phela mlalazi nxa usithi kasizibuse ilizwe lehlukaniswe labo abaphakathi abafana labo zaphu ungakhangela lamhlanje uCongress yabo banxuse abamabanye amabandla abe PDP oSimba Makoni labanye abasekela idevolution awuboni ukuthi ingaba indlela engcono
ngicela zicorrect indaba yethu khonapho kasifuna ukukhumilizwe thina ngo-1893 before uRhodes yabahuquluzi bakhe bezobhidliza umbuso kalobhengula sase sivele sehlili ilizwe elizimeleyo imashonaland kulilizwe elizimeleyo so kasingathi sifuna ukuquma hhayi sifuna ukubuyisela kulokhu okwakuyikho khona uma uyikuthi lana uthathele insimu yakho usufuna insimu yakho awutsho ukuthi ngifuna lingiqumele insimu yami hhayi ngicela lingibuyisele insimu yami ukuthi nana sithi i-devolution si-devolution futhi sibuye siye kuswa futhi hhayi bo kanti siyabe sisithi senzani khonapho thina kasithi kasibuyiseleni into yethu sizibusele ilizwe lethu uma silivoxa silivoxe thina uma silivusa kasilivuseni labana labo baziphilele ngawo ngonke abantu bethu
uba umzwile ubaba umlalazi uthi yena ayisikho ukuthi siyacela namuhla sesifuna insimu yethu kodwa kungeke kwenzakala na kusetshenziswa amabandla anjengawona lawo awezapho
kungazake kwayenzakala kusetshenziswa amabandla ezapho bona labo bakhuluma nge-devolution labo yindlela elula kodwa wonke umuntu uyatsho ukuthi hhayi sina singaqhubeka sithathana kanje kuzabandela ukuthi sichine sehlukeni
wothi mbuyele kumlalazi sihle siphethe ingxoxo yethu izaphu ingaza-ke yaqhubekisela phambili na isikhalazo senu lesi sokuthi insimu yethu sesiyifuna
sesaba-approacha bona bafuna i-politics mina ngicela ukuthi la ngingabi indoda etshayaintinja ifihle umphini umbuso wethu wona lo vele waphoxwa izaphu umdala wasiphoxa in the first place ngokuvume ukuthi ngusetshenzisane amazwe kube lilizwe eliyi-one well fair and fine abanye abantu babengakakuzwisisi kahle babengayizuzanga kuthi i-history yangikhona but abanye vele abadala babesikhulise besixoxela ukuthi kwakuvele kunje kunje so now that we have discovered that kanti sesifuna ukuba sesisiyancinga sicelela ukuthi nana lisiranele lisishare ngapha siziranele abantu bethu abaqhatshwa abantu bethu bayafeyiliswa kula nto abangayenza ngapha khathi esibengisetsholotsho kubuya abantu from harale bezoyenza umgwaqo yibo bodwa kakule even one muntu wakithi osebenzayo kuthi ngasiqhubekeni sithi devolution devolution mayi futhi ngoba kuyaqhubeka vele belokho bebuya bezosiyihlukumeza kasehlukaneni la bantu laba bayehlala bodwa ngale sibe ngomakhelwane nathi sihlale sodwa na
babafuzwayo elakho elokugcina ubona ngani amabandla ezombusazwe angazake yaqhubekisela na umqondo lo
ishotitheni yabantu ikakhulu abasemkhonweni magqileni ngakubona ngani ukuthi ilizwe libuye kanti abanye ngathi ngixoxa labo bangitele ukuthi ilizwe baligqoke ngani ngipentlish wathi lisoka ngegazi bangixoxa nabanye amagorisa kulula ukuthi lathi sibambe umnotho wethu i-devolution batuzokwehlule ukuthi i-devolution i-implemente iphilise abantu bemandebeleni kuyabe kungasela ngenye indlela zokuthi benzani befuqe labo bethatha ilizwe labo so konke khonokho abantu balakho emakhanda abo akukho ukuthi ukhona umuntu izinokulithi bandi izinokulithi bandi umbono abantu abawushareyayo but into ehluphayo ukuthi how do you arrive to that
lo bekungumnumzana Collins Mlalazi exoxa elo mnumzana Mbuso Fuzwayo bekhokhelwa ngoPraxedis Jeremiah wa Studio 7.
Lamlandeli butho la kuka ngamadolo la sexy
Ngesika TV abafana baka Godlayo begqiba uhlelo lwethu ngengoma yabemnandi ethi Nkosi Lobhengula. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshwa bezokholo bezama ukutshengisela eHarare besithi uMongameli Robert Mugabe sokumele esuke embusweni. Umnumzana Morgan Tsvangirai la banye abakhokheli bamabandla aphikisayo bathi ukutshengisela kwabo kuzaqhubekela phambili kusasa. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Salani kuhlelo lwe-Live Talk.